mutemo haichinje vanhu ngavanzwise kuti chinoitika ndechekuti bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekutaurawo zviri zvaanofunga iye inonzi muchirungu freedom of expression saka zviri mubumbiro idzva remutemo zvakangofanana nezviri mubumbiro rekare ngoti bumbiro rekare nyange tanga tine mutemo iwowo wekuti hamutuki president tanga tingori zvenekodzero dzekutaura zvatinoda inonzi freedom of expression changosiyana bete ndechekuti mubumbiro idzva iri vakaita zvakati wandei zvavari kuti aiwa izvi zvinofanira kunzi zvizwi freedom of expression kupfuura pane bumbiro ranga riripo asi kuti uzoti uyu munhu uyu apfuuridza here kawanda ana haisi nyaya ingangobuda pachena kunze kwekunge akanyorwa mubumbiro direct kuti aiwa ichi chakanaka ichi hachifanira kuitwa dai takanyora mubumbiro idzva iri kuti vanhu vanozobvumidzwa kutaura zvavanoda nepamusoro pemutungamiriri wenyika ndo pataizoti bumbiro radi rachinja sezvarakaita izvi totozomirira kunzwa dare guru reconstitutional court kuti rinoti chii asi sekuziva kwangu nekuziva kwandota nyaya idzi dzezveconstitution dare guru richangoramba richiti aiwa mutemo uyo ngauramba uripo nekuti munyika mese pasi rose pori nemutemo wokuti mutungamiriri wenyika asangotukwa tukwa nyika dzakasiyana siyana dzinoita nzira dzakasiyana siyana dzekuchengetedza zita remutungamiriri wenyika saka mitemo iyoyo inongoiswa ungoti muromo yanyanyo kukanganiswa kuti vanhu varingobatwa pese pese zvinofanira kusanyanyoitwa zvakadaro kungomirira munhu azonyanya kuenderera sere kuti asungwe
asi tichitarisawo kazhinji izvi zvinoitika munguva yesarudzo zvekutukana tukana kwakadai munguva yesarudzo semaonero enyu havangangosiyawo here vanhu vachitaura zvavanenge vachida chero zvisiri zvinhu zvekuti zvingakanganisa upenyu hwemutungamiri wenyika
sarudzo ngaiitwe nemazvo vanhu vachikwanisa kutaura zvinhu zvinobatsira vanhu kuti kana imi muchida kupinda musarudzo nebato renyu chichamuchaitira vanhu vezimbabwe vanhu havafaniri kukambena nekutuka mutungamiriri weopposition kana kutunga mutungamiriri wenyika